Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So that is a mweya wekubatana pamberi. That is a mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tachibataita upindindoka. So pari zvino hangu ndiri ni satenda iditi. Pakabuda mubatanidzwa, ameno, kune mwakanenge atombi.
Vatendai biti vanoti kuumba mubatanidzwa kwevanopikisa kukona nganga murapwa achida.
Mari kwakauya 72 million ndoya yakashata imachina yakuti yauya.
Mari yechikwereti yakapiwa kanzuro yeHarare neChina yononoka kuuya.
Vapolisi inobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa ndosaka vamangudzi vakaondera mari yavo kubva kuAfribank vachasema masekita zveekonomi.
Nyanzvi miyadzi yezveupfumi inoti Zimbabwe iri kukundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti nyaya yekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2018 inenge yakona nganga murapwa achida. Zimbabwe ine mapato anopikisa anodarika 60 uye vakawanda vanoti akasabatana anokundwa musarudzo nezanupf. Mukuzeya nyaya yekuumba mubatanidzwa iyi tabata vabiti.
Handiri kuona kunge manegotiations aya hapana kwaari kuenda nekuti tadzoka towanza manegotiations kumaHarare. So kune mwana anoti akangodhakwa wakaenda paHarare otanga kutaura manje mujuru uya kwakati biti uya kwakati hazvidaroba. If we are genuine todaidzana topinzana murumu totaurana chokwadi imi makamira so imi makamira so imi makamira so topedza nyaya idzi. Tadzoka taita vamwe vanhu vedu vari selfish. Vamwe ndo vanofunga kuti vahombe steerage kana uri muhombeka unongodai uri kustate house. So dataisa mweya wekubatana pamberi, dataisa mweya wekuda Zimbabwe pamberi. Tadzoka taita umbimbi ndoga. So pari zvino hangu ndiri ni satendai biti pakabuda mubatanidzwa ameno kune mwakanenge atorwisa handione zvichibuda.
Asi muri kutaurirana hei?
Hakutaurirana, tiri kutaurirana and we are going to give it every short of our ounce of energy we have. We are going on that table bona fide and genuine. Because this thing can't fall on our shoulders.
Panga apa ine mashoko ekuti panogona kudaidzwa vana mutongi gavave kunze kuti vaidze kukuyananisa zvingashanda here?
Ndinowana kusenza but it's very regrettable kuti tingatadze kuti tiite disagreement. We've got very competent people in these parties. Mukaenda kuMDCT kune mukomana anonzi Douglas Monzora akanegotiate a constitution. How can he fail? How can we fail to negotiate a political parties agreement? Mukaenda ku MDC yanangube kuna Washman who also negotiated this constitution. Mukaenda ku PDP ndiriko nana Gordon Moyo takanegotiate the Zimbabwean constitution. How can we fail to do this? Mukaenda ku NPP kuna kwana mai mujuru vakanegotiate zvinotyisa vachiri ku ZANUPF. So how, what is it that is failing us?
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Nyaya yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura muHarare ichatora nguva yakareba sezvo China isati yapa kanzuro yeHarare mari yose yechikwereti inosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemanomwe yakanyoreranwa pasi muna 2011 pakati pehurumende nebhanga rekuChina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Mari kwakauya 72 million ndoya yakashanda imachina yatati yauya.
Saka imwe yacho irikuya rini uye chii chiri kupa kuti inonoke kuwe?
No, iyo takangoitarisira kuti iuye. Takaitarisira tinovimba kuti inouya nenguva isipi zvayo. Takaitarisira.
Pane chikonzero here chiri kuita kuti inonoke?
Ah, zvikonzero zvinenge zviripo hazvo. Isusu tatarisira kuti mari iuye nekuti ndizovimbisa zvatina.
Asi hamuna kukwanisa kuita zvimwe zvamanga muchisungirwa kuita here? Pane zviri kugadziriswa here? Zviri kufamba sei?
Hatina chatakatadza kuita. Asi vimbiso yekunzi mari yaako padyo nekuuya iripo ndizvo zvatangomirira mari kuti iuye.
Saka mari iyoyo ikauya munenge maakugadzirisa zvinhu zvakaita sei apa?
Tenge taakuenda kuwarren control. Kunogadzira mishina yekuwarren control, toenda kuma waste water plants, kunogadzira futi ikoko zvoda kugadzira ikoko.
Saka kuri kuti yauya munenge mozopedza riini kugadzisa nyaya yemvura iyi, uye zvinenge zvoreva here kuti vanhu vanenge vaona mvura pasina matambudziko muguta rese reHarare?
Mazuva ekuti tinopedza riini zvinobudikidza nekusvika vanenge kwaita mari. Kuti iko zvinotika kudzai kuti tinopedza mwedzi wakati hazvishande nekuti mari haisi yapo.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano, avo vanoti Zimbabwe iri kundikana kugadzirisa dambudziko rezveupfumi nenyaya yekunangana nezvinhu zvisina pundutso. Tabvunza vaMugano kuti sei vachidaro.
Sapole tinobate kurasika kuti vanhu vese vatopererwa, ndosaka vamangudyo vaifanotora mari yavo ropiwa kuAfrican Bank. Vachasema masectors eeconomy. Tine masectors anonzi mapharmaceuticals emishonga. Zimbabwe yanga iri pamberi peSouth Africa nemuAfrica mese pakugadzira mishonga. And chikamu icho tinacho makambani acho tinawo, asi makambani iwayo vari kugomera nekuti havana working capital. Zimbabwe iri pamberi pahorticulture, izvo yakovhatekwa neEthiopia. Nekuti horticulture company ari kugomera nhau yachi working capital. Zimbabwe yanga iri pamberi manufacturing, yanga iri panumber 2 paSouth Africa. Saka ndiwo masectors arifana kuti vamangudya vatore mari vakande vati inini tokupai capital, working capital, kwete kuti woda kuti kupa bondi. Unopa munhu akagara mari kuti chari chanda kupa maincentive munhu arikugadzira, ndo pari kurasika ipapo. Saka apa omirira neforja arina kwarinosvisa.
Saka tichitarisa muri kuti makambani anokwanisa kuti anga achivandudzwa ochitanga kuti anga achiita kuti vanhu vaone mabasa, nyika ikwanise kutengesa zvinhu zvekunze, vashandi vachiripo here umu Dr. Mugano, kana kuti vamwe vashandi vacho vapera kutiza vachienda kune dzimwe nyika idzodzi dzakuenda pamberi peZimbabwe?
Vamwe vakatiza icho chokwadi, asi Zimbabwe inyika ine vanhu vakadzidza zvikuru zvekuti hatingati vanhu havapo. Vanhu varipo. Pane gwaro rakaitwa ne World Bank rakabuda vhiki rakapera, ita state of affairs ye Zimbabwe economy, raitotaura kuti Zimbabwe ine vanhu vanokwanisa kuti nyika iende mberi. Chisipo vatungamiriri vari kuita mapolisi ndovari kutisa musango, vari dzive basa varipo. Wese kumapharmaceuticals atoriko tiri kugadzira tichito export, tinavo vanhu varipo. Asi kuti tiwedzere capacity, tiwedze production, ndo pari kungoda mari ngoti de kabva nebve yasimuka. Vanhu varipo, asi chisipo vatungamiri vepolisi ndo vasipa, ndo vari kutirasa musango.
Semaonero enyu kuti zviitike zvamuri kutaura kuti mamwe makambani atange kushanda zvakanaka, hurumende ichivabatsirawo nemari kana maincentives aya, pangadiwe mari yakawanda zvakadii?
Kutaura kwaita tichiona magwara aibva kuConfederation of Zimbabwe Industries vanova vanoona zvemakambani, panodiwa $2 billion. Asi tikatarisa tikatora chikamu nechikamu, hatingadi 2 billion zuva rimwe chete. 200 million iyo yamanguja inoshandira zvinhu zvakawanda. Nekuti tikatasema kambani, Zimbabwe inyika iri diki, haisi inyika yakakura seChina kana seSouth Africa. Makambani edu tinokwanisa kutoaverenga neminwe yemaako chaiyo kuti makambani chaiyo toti ndiwo chaiyo chaiyo ndeapi. Haisi inyika unorasika kuti makambani angasimuka ndeapi. Saka tikatora 200 million tikati makambani topa 10 million. Mamwe acho atodi 10 million. Mamwe makambani atodi mari sana Delta. Adi mari. Ada kuti panga pane environment yakanaka yebusiness, mitemo yakanaka. Yekungobvisa kana kungobvisa indigenization mumakambani. Zvinotonaka. Manje unoti hanzi Delta yada kuunza mari mukambani semuenzaniso. Kunzi kaite indigenize. Panda kuunza mari acho avaunzika. Unoti kwa indigenize iyo zvokuisa chero hauna.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo tichivabvunza nezvemagariro avewo kuita kwavakaendeswa mushure mekunge vatamiswa nenyaya yemafashamu emvura kuutokwe mukosi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo nezvemari yemuripo yavaimbenge vavimbiswa nehurumende makore akawanda apfuura.
Blessing says that Tambo Taura Azua Tipera Yapatambo Pesira Kutaura in Kindibus and Yaye Kuti Maria Kaba to Japan 1.9 million Yaya Waitora Nezayo, which in the Bunza of Kola and Vachaki Way River Satya Badarwa. These zones that Taura City are Kudalasa the Chipa Katawa towards my election. The Kiki is Zimo Ranaka Zones are Takukupai Mari, as Maria Takukupai is only 20%. Ye mari ye value ye musha wako chaka atingati wanu waka piwa. Why? Because wanu waka piwa hari mazisa hiye zino wanu waka piwa hari mabonzi endu wa chiku wa 20% chaka tuto wana kuti asisipiti itira sakanaka chume chumche chupi ili nesho kuti musuno uzi maima wopa waka uya wakati wanoda kusara kuma wani ita mno sara wanoda kuinda kuchubumburu mwenyoreza. Saka alana clear cut point ya wari kutinyasu kuchita urira. Asa kuti tunungu wana kuti wari kuti they are just buying time kuti maybe to speak my election. Nekuti wanu ya kuzi ya kuti wanu wetope mkosi tisu wanu wakanyi ya kutambula. Saka kudamanu kuda kuti kana wakati tauri ya kato wazi my election kuchipa 20% kwa wakaita. Nekuti indisa kuti wawa chapi nda kuchuunguru lindi section kuleizi kudati nga para. Asa tichiba kwa takaba tichibiswa. Dilikuwa angarira minister wa irrigation Wamade wakataura ye wachiti tirikuinda kumese wanu yetope mkosi mrukinda kumadiri zero. Saka iye zimu chaku mzituenda kuchumburu kure kure ne kungasika mbora ndo usatisinga kisisi vitiko chita haru kukunyele kutuomese wanu yetope mkosi.
Mativa nivakango opi wazwi kamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% kwanga kwasara mari yanga ichifanira kuripwa vana.
Right. 20% ya toti musha wangu maybe wanga uchinzi $200 ndanga ndichizopiwa chikamu ndo 20% ye $200 ndandichitiwa. Saka hakuna mari yatingati yanga yasara. Vanhu vazhinji havasati vabhandharwa vari kungoti kana musha uri we say 5,000 ari kupiwa 20% of that 5,000 ndo mabhadharira vari kuita. So atisi kuti just imagine kuti munhu ane musha wake uno wakavhaliwa kunzi 5,000 opiwa 20% munhu iye haasi kubhadharwa.
Asi tichitarisa magariro amakaita ezvino izvi mungati zvave naniwo here?
Hapana chiri nani nokuti tiri muma 1 hectare vazhinji vedu vamwe vari kuma 4 hectares. Saka 1 hectare ndio paunofanira kurima ipapo ndio paunofanira kuti uwake musha wako ndio pane mata zvirugu matanga zvese ipapo. Saka hapana chatingati chiri nani isusu takavimiswa nairrigation.
VaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vanga vari parunare kuchingwizi kwakare kumasvingo.
Magaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Zvino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka ndaita hurukuro ini na amai Poshia Kandemiri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington kuti tinzwe mabasa avari kuita kubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Ndai zvakanyanya taMarvelous Nhlanganya uye
amai Kandemiri, tinoona imi pane mabasa amuri kuita ekubatsirawo vamwe vanorarama neurema kumusha. Titsanangorei kuti ndapi mabasa aya?
tino batira ne nzira dzakasiyana siyana zvatinoita ndezvekuti patinotaura nevabereki kana nehamanisha mwari kumusha tinobvunza kuti vamwe vese vari sei zvikuru sei vavakidzani vatakakura tichiona kana kuti vatakasiya vari vana vadiki saka patinobvunza ipapo tinozwa kunzi ningasoso ningaita zvakati ningaita zvakati asi ningasunzwa zvakanaka saka zvakaitika ndezvekuti pandakambofona kumba kwedu kuvabereki vangu kuWarren Park ndakanzwa nyaya yekuti pane mumwe mukomana trust chaino wako akanga aita dambudziko rekuita accident makore akati kuti apfuura aita accident kudaro akazobviswa rimwe gumbo kanga asarwa negumbo 1 saka saizvozvo takangonoti mwana anga achitambudzika zvikuru ndati ndipei namba dzake ndionoti ndikamubate sei asi before that munina wangu anonzi Sharon Mazenge Zemura ari kuEngland akanga atanga kumubatsira une nyaya yemaziso nekuti maziso ake anga atanga kuita dambudziko anga asanyatsoone zvakanaka saka takabvumirana kuti iye ochikondinya nezvemaziso ini kunokuwo ndochitanga kutarisana nezvekuti angakwanisiri kuwana gumbo riri artificial kana kuti prosthetic leg rekuti abatsirikane saka zvatakazoita manje ndakazotaura naye trust mbva ndanyatsomubvunza mbva handitsanangurira mamiriro azvanga zvakaita ndikaona kuti semukomana wechidiki anga ari panguva yakaoma haana zvaakwanisa kuita negumbo rimwe chete haakwanisa kana kutombeta kana mabhinda uku kana kubatsira in any way
imi chii chakanyanya kukubatai nyanya panyaya yemukomana uyu
chakanyanya kundibata chekutanga ndechekuti mwana uyu mwana mudiki ari panguva yekunge achishanda achishandira mhuri yake vabereki vake achivabatsira mukuita zvakawanda asi nekushaya gumbo kwaanga akaita anga asakwanisa kuita anything the only thing chaaikwanisa kuita kungomuka ogeza ogara saka zvakare nekuona kuti isusu mwari vakatiitira zvakanaka vakatikomborera vakakwanisa kutiunza kuno kwatiri kune mikana yakawanda saka takayeuka kuti hazvireve kuti kana uchinge wakuno kuamerica hauchazive kuti vanhu vari kumusha vanoda kubatsirwa hanzi hatichinje mutupo nekubvakacha saka taka tuswa kuti tibatsire trust takwanise kuzviraramira
mushure mekunge trust uyu aenda kunonzwa kuti makumbo aida ya maprosthetic aizoita mari yakawanda sei makazodi
takazoita GoFund saka ndakati trust atorwe video ndobva atorwa video achitaura zvaimunetsa nerubatsiro rwaaitsvaga vanhu vazhinji vakabatikana pakazita mumwe mudzimai akabatikana zvakanyanya akazondifonera akati mai kandemiri ndaona chinhu chamuri kuita mari yamuri kutsvaga iyi ndaona kuti imari yakawanda kuzimbabwe pane kambani yandinoziva inobatsira vanoda rubatsiro rwemaprosthetic henzi or legs saka inini chera trust akwanise kuenda kukambani iyoyo obva anowana rubatsiro zvechokwadiwo trust akaenda kukambani iyi asi kaukambani iyoyo kotochina takazopiwa igumbo iroro was a third yatakatapiwa kuchipatara zvekuti mari yatakazoreiza haina kuzombonyanya kutibata nekuti yakabva yataita zviri nani ikatokwana ikatozokwanisa kuti kumubatsira achienda kuchipatara achidzoka mari iyoyo ichitokwana saka takangotenda mwari naizvozvo zita rekambani yakabatsira kuti trust awane gumbo raanga rine mutengo uri nani inonzi Rescue Rotary Club of Zimbabwe
imi pamakazowana gumbo iri raidiwa natrust makanzwa sei
ini ndakabatikana zvakanyanya nekuti trust paakapiwa gumbo akapfeka bhutsu kune makumbo ake ese akafamba akaenda kune vabereki vedu akanogara navo pasi akavatsanangurira zvakaitika akavaratidza tsoka dzake dzanga dzaakupfeka gumbo akafara zvakanyanya ndakanzwa kubatikana ndakanzwa zvakare kuzadziswa mumwoyo mangu kuti mwari makanaka nekuti mufaro waakataridza trust wakanga uri mufaro wakanyanya in his own words akati sisi mwari ndewangu gore rino
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Portia Kandemiri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa maita zvenyu tatenda
ini ndini Marvelous Msanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous Msanganya uye iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezve matano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro inenge ichiona mashandiro anenge achita varairidzi maclass pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system zvinowe zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarairidzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ai ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarairidzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varairidzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Munotambira sei zviitiko izvi sesangano repTUZ?
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndo maremnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madheski hamuna makombiyuta hamuna varairidzi havagoni kubikirwa tingwa dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iyi iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kuBruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichazipinda mutoireteri chii chatiri kuda kuona basa tiri kuita education yacho vakutoikorowedza nekarikiramu yavo itsvai vounza izvozvi izvi zvinoita kuti murayiridzi abva ava nhapwa pabasa.
Asi kamanzwiro atiri kuita vaMajongwe, izvi hazvinei nehurumende izvi zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina iyi?
Nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga. Vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emaFDC vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure.
Asika vaMajongwe, muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi, haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo?
Chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri. Iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information, vana vakwanise kushandisa makombiyuta avo zvine progress mukati. Izvi zvinhu zviri pao izvi ibhudhog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe, vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo. Iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose. Tisu nyika muregion muno ine malecture akapikisana nepasi rese. Saka education yedu yashata. Tiwirirani nekusora varairidzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza, kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro kwabve paita sekunonzi pane mabhuraku akashandiwa yasimiti.
Zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo?
Minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichionekese nekuti pane violence yakawanda iri kuitwa muzvikoro. Zvino munomu violence yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti?
Aiwa maita basa vaMajongwe.
Maita basa.
Manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vaRaymond Majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga iko zvino tochimbokupai kambo watora mari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinums. Kambo watora pari kubva kuna Ja Praiser na Diamond Platinum tava tasvika kumagumo echirongwa chedu sezo nguva yedu yapera regai tibotarisa misoro inau zvakare. Vatendai biti vanoti kumba mbatanidzwa kwevanopikisa kwakunetsa nekuti hapana kuwirirana. Mari yechikwereti yakapiwa kanzuru yeHarare nebhanga rekuChina yononoka kuuya zvopa kuti ugadzirisa dambudziko remvura kunetse. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeEastern Ndebele.